Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ni msore na uzedu za nasi, chitatu, zvita 23, 2015. Vakawanda munyika vanoti, vachatamba zorere kisimusi negoredzva miromo yakaoma, sezvo vasina mari yekutenga zvinhu zvekudya nemhuri dzavo pazororo iri. Guta reHarare rinopa vanoshaya zvekudya pazorere kisimusi pasi pechirongwa cheMayor's Christmas Cheer Fund. Sangano Friends of Baptists in Zimbabwe remuAmerica robatsira zvimwe zvikoro muZimbabwe nemakombiuta pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chemapato anopikisa chemushandira pamwe chenera chiri kubudirira izvo zvichaita kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuitwe sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muvanhu panguva iyo vari kugadzirira zorere kisimusi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.